Dambudziko retaifodi rinenge riri kuda kuramba kupera nekuda kwekuti zvikonzero zvinoita kuti tive netaifodi hazvisati zvagadzirika mumadhorobha akati kuti. Apa ndikutaura ndakatarisana nenyaya yemvura yatinonwa, nyaya yenharaunda dzatinogara. Takatarisana nezvinhu zvakaita sekutakurwa kwemarara, kugadziriswa pane nguva kwenyaya dzakaita semasuweji. Totarisazve kare dambudziko riri kuitika guru nderekuti vanhu vazhinji nekuda kwekuti havasi kuwana mvura yakachena yekunwa, vanhu ivavo vari kuchera matsime. Matsime iwavo mazhinji acho haana kunyatsochengetedzwa zvakanaka, zvichireva kuti mvura yacho iri kusangana neutachiwana. Saka dambudziko retaifoidi ndo saka tiri kuramba kuti risiyane nesu.
Pari zvino muri kuona dambudziko irori retaifoidi rakatekeshera munzvimbo dzipi?
Dambudziko guru imo Harare. Harare takutoti typhoid yatove endemic, zvichireva kuti yavapo kusvika hameno nekusingaperi. Kouya mamwe madhorobha akaita sana Chegutu. Chegutu ine dambudzikowo zvekare rinyaya yemvura iyoyi. Kunyanyanyanya pari zvinezvi ndinga kuti ndo madhorobha anenge asaririra nedambudziko iwavo, Harare naiyo Chegutu iyoyi.
Zvii zvingaitwe nehurumende kuti tione chirwere ichochi chisawanikwe chichipararira kune mamwe maguta?
Chikuru chiri kuda kuitwa kunhadzurudza nyaya dzepombi dzemvura. Takada kutarisana nenyaya yemutemo. Iye zvinoizvi tine mutemo unobata zveutano nemakanzuro. Mutemo uyu unonzi Public Health Act. Mumwe wemutemo watanga takatarisira kuti muparamende ndiwo mutemo uchazokurukurwa wePublic Health Act Amendment Bill. Hatisikuona kwatiri kuita zvinenge zvichakonesa kuti mutemo uyu ukurukurwe nezvawo. Asi uyu mutemo wakakosha zvikuru nokuti ndiwo mutemo unoita kuti ukama pakati peMinistry of Health nemalocal authorities usimbaradzwe. Uye ndiwo mutemo unopa simba kubazi rezveutano kuita kuti rive muongorori wokuona kuti nyaya dzeutano dziri kugadzirwa zvakanaka here kumatunhu.